DC. Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri, ukadzi 1, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yoparura nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti Mobile Biometric Voter Registration Phase 1. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe mazana maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri. Nepenyuro yeVoice of America yopemberera makore makumi masere kubva zvayaparurwa muna 1942. Indiyo nhumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kana kuti ZEC yakazivisa nezuro kuti iri kutanga nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chayo chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota matunhu ose munyika kana kuti Mobile Biometric Voter Registration, icho chichapera musi wa28 mwedzi uno. ZEC yakazivisawo kuti ichaisa nzvimbo dzekunyoresa dzinodarika zviuru zviviri nemazana manomwe mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikamu chepiri chinonzi chichazotanga kubva musi wa11 kubvumbi chichiguma musi wa30 kubvumbi. ZEC inoti ichashandisa mari inoita $8.2 billion yemadhora emunyika kuchirongwa ichi, pamwe nesarudzo dzeby elections dzichaitwa mwedzi unouya. Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti vanotambira chirongwa cheZEC ichi uye vanokurudzira kuti komisheni iyi inge ichishambadza nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu kuvhota.
Isu tagara tichingokurudzira kuti ZEC irambe ichinyoresa vanhu vanoda kuzoregistra semavoters, nokuti zuva nezuva pane anenge achisvitsa makore 18. Saka chinhu chakangonaka kuti munzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota nguva nenguva. Uyezve chive chirongwa cheZEC chekuti nguva nenguva vanenge vachishambadza nzvimbo dzokunyoresa idzi vachitaurira vanhu avo vatena 18 kuti mukana uripo zuva nezuva wokuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Saka tinotambira hedu shoko iroro kuti phase 1 yatanga, asi tichingokurudzira ZEC kuti ngaingoramba ichinyoresa vanhu sevavhoti nguva nenguva, tisangomirira kuzoita iyo mobile voter registration blitz aya.
Icho chirongwa chekunyoresa kuvhota chakakosha zvakadii kuvana veZimbabwe vaMakoni?
Kunyoresa kuvhota kwakatikoshera nokuti ndiyo nzira chete iri mubumbiriro renyika yeZimbabwe yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda. Takasazvisarudzira vatungamiri vatinoda, tichazopedzisira takusarudzirwa nevamwe. Medzisiro yacho yava yokuti tinozotungamirirwa navatongi vasingagone basa kana kuti vatongi vasingatevedzere zvido zvevanhu.
Muri kugutsikana here neuwandu hwenzvimbo dzaziviswa neZEC kuti ndo dzichange dzichinyoresera vanhu mamobile sender iwayo?
Kana takatarisa mashoko abva kuZEC ekuti vane masenders anenge achisvika 2700 munyika yese ekunyoresa, panguva ino hatigone kuti nhamba iyi yakawanda here kana kuti ishoma. Tichitarisa kumashure kwokuti kunyange zvazvo kwanga kune registration centers kumadistrict uko nekumaprovinces, vanhu vashoma vanga vari kunonyoresa, zvichireva kuti pamwe kurudziro yanga isina kunyatsobuda zvakanaka yekuti vanhu endai munonyoresa kuvhota kumaZEC offices. Saka isu tiri kuona sekunge muphase 1 yauya iyi mukana wokuona kuti vanokwanisa kunyoresa vanenge vakawanda sei uye matambudziko atinenge tichisangana nawo pakunyoresa vanhu kuti vange vari mavoters anenge akaita sei. Zvinozotipa mukana wokuona kuti paphase 2 iyo ichatanga muna April zvii zvingaitwa.
Vanga vari sachigaro vezesi nevaendru Makoni vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda. Vanoti magweta esangano ravo akakwanisa kumanikidza mapurisa kudzosera motokari yesangano reZimbabwe Human Rights yavainge vatora nechisimba kumabvuku vachiti yainge isina manumber plate. Kunyangwe motokari iyi yainge ine mapepa akakwana uye sangano iri richitiwo bazi rekutakurwa kwezvinhu ndiro riri kukundikana kuburitsa manumber plate acho nenguva. Mapurisa anonzi akamboramba akatsika madziro asi akazotenda kudzosera motokari iyi mushure mekunge magweta ati ainge oenda kumatare edzimhosva achiti kutora motokari dzevanhu nechisimba kutyora bumbiro remitemo. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare vaBless Mochishaka vakaburitsa mashoko paTwitter vachiti vainge vaparura chirongwa ichi nechinangwa chekudawo kusunga mbavha dzinonzi dziri kufamba nemotokari dzisina manumber plate. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamafunda.
Mota yeZimbabwe Human Rights Association ZimRights inotungamirwa namukoma Dzikamaibere yakatorwa sondo rapfuura iro musi wa 25 January paroadblock kana kuti pakanga pakamira mapurisa kumabvuku pachepatenofe kumabvuku iyo kwanogara kuchingochemwa nevanhu neroadblock inodhileya vanhu yakatorwa vachinzi vanga vasina magwaro kana kuti registration number plates, mapermanent registration number plates pamota yavo ikatoendeswa kumabvuku police station kunovhariwa ikoko mota iyoyo.
Magweta enyu akazopindira sei apa?
Vakomana vaku nevasikana vaku ZIM Rights vakazobata magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukoma tinacho chinopfukuta na suicide rashe Chikomba ndo vakakwasa kumhanya kumabvuku roadblock ikoko ndoko vakanosvika vakanovapa tsamba vakavanyorera kuna office in charge vachimudza kuti zvamaita hazvisiri pamutemo hamubvumidzwi kutora dzimota dzevanhu nekuda nemhaka yekunzi hadzina maregistration plates. Vakavaudza kuti ZIM Rights titerere matsamba aya akakwana kana matemporary registration number plates vakatora kuti matsamba aya ese vakaudzwa kunzi dambudziko ritori kuveiko registration CVR ndokutori nechikucentral of vehicle registration ndokutori nedambudziko rekuti havana kukwanisa kupa ZIM Rights permanent registration number plates avo. Vakatonyora futi tsamba imwe kuna minister wetransport and infrastructure development
vachiti kudi
vachimuudza kuti vaudze vanhu vanga vatora dzimota idzi kuti vadzisi vasiye uyezve vaudze vanhu vekuCVR kuti vape ZIM Rights maregistration permanent registration number plates avo nekuti zvese zvinodiwa pamutemo wakazviita. Mapurisa akamboramba-ramba vachivaudza pana vanonzi vamaponga ofisi vanonzi vamaponga ndovaimiramira vachiramba kuti hazvisiri izvo asi pakazosvika vana CCD rashe namukoma chinopfukutwa netsamba yavo member in charge akazoona kuti nyaya ingatokora muto waoneswawo nemagweta kuti sandi zvoba zvamuri kuita izvo.
Motokari yakazodzoserwa riini kuZIM Rights?
Zombosiyiwawo munguva yekumanheri vacho ikazosiyiwa mota yaZIM Rights iyo iyo vanoshandisa pamafota mobilization avo vari kuita basa ravo kukwira vari kuita nekuZIM Rights. Saka mota yakasiyiwa vakazototora mota yavo vakomana nevasikana vekuZIM Rights kuti vaaramba vachienderera mberi nebasa ravo. Saka izvi tiri kungozoona kuti hakasike kuti anga titorinawo mota yedu yekuZimbabwe Lawyers for Human Rights yanga yada kumudawo mbova kuvhiringwa-vhiringwa asi takavanyorera tsamba tichivaudza kuti itai kuti manumber plates adini awanikwe. Saka tiri kufara zvikuru kuti vakomana vekuZIM Rights vachakwanisa kunge vachienderera mberi nebasa ravo nekuti mota yavo yakazosunungurwa.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remisa Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro kuparurwa kwenhepfenyuro yeAzam TV muZimbabwe, asi rinokurudzirawo hurumende kuti ishandure nhepfenyuro yeZBC kuti iitewo senhepfenyuro dzakaita seAzam TV dzinopawo sarudzo yezvirongwa zvakawanda. Nechishanu chapfuura, gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaparura nhepfenyuro yeAzam TV iyo iri pasi pekambani yeBlue Ribbon muZimbabwe. Nhepfenyuro yekuTanzania iyi iri munyika dzinoti Tanzania, Kenya, Malawi, Uganda neZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo pamusoro penyaya iyi.
Kuwanda kwemasaisai munyika kunotsigirwa zvikurusa kwatiri, nekuti kunopawo vanhu mikana yekushara zvavanoda kuteerera kana kuona. Zvikurusa nekuti munyika yeZimbabwe chinonyanya kutonga eDSTV. Saka mukange mawanawo zvakare zvinosanganisirawo satellite television inoonekwa nevanhu vakawanda kudarika nepfenyuro dzepamadandemutande zvakaita sana Netflix. Zvinotipawo kuti tiwane mikana yekushara.
Izvi zvinosiya papi dzinepfenyuro dzemunyika kana tichiona nepfenyuro dzekune dzimwe nyika dzichiuya kunoo tepfenyura muZimbabwe?
Kunyange zvarozvo, basi rekufambiswa kwemashoko richiparura chirongwa ichi rine chitsvambe chikurusa chekushandura chitepfenyuro chichenyika yeZimbabwe ZBC kuti inge ichiva imwe nepfenyuro inokwanisawo kuita zvaitwa neAzam TV kuenda kunze kwedzimwe nyika, nekuti inenge ine urongwa hwepamusoro tinotiwo maprograms. Saka ichitsvambe chekuti musangopembera zviri kuitwa nevana vamwe, asi ngatiitewo zvekwedu zvivandudzirwe, nekuti zvinoitawo kuti ndudzi dzedu, mitauro yedu, magariro edu anga achisumudzirika kana zvinge zvichifamba zvichidaro.
Tikagadzira kufamba kwakanaka kwe Zimbabwe Broadcasting Corporation, tinokwanisawo zvakare kunge takuchiti vanhu vemuZimbabwe vanowana mikana yakakwana, nekuti ZBC inayo kare residence, asi chaisina unyanzvi uyezve nekufambiswa kwakanaka nekuti inge iri chitashi chevanhu vemuZimbabwe. Katinobva chaita chitashi chebato rezvematongerwo enyika, toshaya mukana wekuti chinge chichitepanyura zvinokwanisa kutambirwa nevanhu veruzhinji.
Vanga vari mukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvehutano rinoti munhu umwe chete akafa necovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevasere, kana kuti 5338. Vanhu mazana maviri nevatanhatu, kana kuti 206, vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose kubva zvatanga chirwere ichi pazviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 229,666. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Zviri mumapepa nhau. Pepa nhau reSudan Post rinoti makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica ari kusangana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wechimakumi mana, kana kuti 48th Ordinary Session of the Executive Council yeAfrican Union. bepanaure News Day rine musoro wenhau unoti vakakona mugukura hundi vanovhotera bato rezano PF kwete nekuda asi kuti nekutya. Yave nguwa enyu atereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello studio Sisi. Hello. Ndiye saundi nyoti magadine siana mukoma jonga kandemire nevamwe vese vanobata ari pa studio 7 endu South Africa Pretoria. Ina unduda kungoti Sanpf yatanga huvo haukamu kuti vatori venhau vanonzi vabhadhare 1,000 US iyo vachiti munyika muna maus saka vanomawana kupi vachabhadhara vachiiwana kupi United States dollar achiti zvakadaro uori Sanpf vaenda vazorore murugare kana zvekutonga zvanetsa kosa vatudzo tumunyika muna maus vovatinga vabhadhare maus vari kumawana kupi vari kutadza kubhadhara vashandi nemaus saka avo vari kuti vabhadhare maus vamuwana.
Mangwanani pa studio, mangwanani mashavarari, mangwanani timu rese RCC, RCCC, mangwanani ni mazimbabwe ndese. Pana anzazi watza varu utawara nezo kubatana kuma opposition political parties. Jaka oma anzazi kutu anu wabatani nizira ilipo specialty moves mbabwe mnevani wanozi batengesi. Hapana paunga mbofuaka batana ni muroi, hapana paunga mbofuaka batana ni mtengesi. Nekufunga kwenye anjazi, munofunga kuti munhu akafana naMonzora. Njoke ouya kuzobatana nevanhu akafana neCC, CCC. Unit yabuda kuti iko apumura kuti nani. Takaona unit yakodi 1987, Zapu neZanu. Dzichingori two chete, chii chakaitika kuZapu. Chii chakabenefitwa nevanhu from development out of that unit yakodi. Sara kuongomisa kwegukura hwo chete. But as long as Zanu PF iri involved, pane mapolitical parties madikiwawo. Hapana chinoitwa kumedzwa chete nekushaiswa musimba nekuti vanoda kutonga ndatendavo
pa studio 7 napo makadiko vashamarari nevateereri. Aiwa tinofara tinotenda zvikuru na president wedu vaNelson Chamisa president wevanhu nekuchinja kwavakaita zita rebato. Munhu wese ngaende kunorejista kuvhota tihwine pana president Chamisapo. Nyika yedu isununguru. Aiwa tiri kufara ndambuya simba pabhino napo.
Vagadi zvenyu vashamarari vestudio 7 apo mativi mane nyika kwamuri. Ini hangu ndoda kukurudzira vekumusha kwandinobva munova mugokwe senda jamuzvenyu kuti by election ari kusvikaya ndinoti vanhu ngwarai vachitidzirwa nezvipo kubva riini vanhu vachitidzirwa nezvipo vanhu vachivhotera panhumbu nekumanikidzwa kumbunyikidzwa wandivhoterai apa. Ini ndinoti vanhu vemugokwe senda ngavasarudze munhu wavanoda munhu achavatungamirira kwete achavatonga uye zvipo zvevanhu zviri pamwoyo. Ini ndinoti kwavari kana vari vanhu vakangwara ngavavhotere patipu siyo yevo yelo yapinda yelo. Aiwazvo ngatingwarai vane mugokwe senda. Ini ndiri munhu muJohannesburg ndoitwa polite.
Maswera seko staff yeku VOA, maswera seko wana weZimbabwe, ndinokumbirawo kana paine ane email address ya vamagaisa murume anonyora maarticles law na Brian Kagoro umwe futi anonyora maarticles law, tokumbira kuti vatitsanangurire. Muri kuona nyaya iri kutaurwa naMashakada, saka nyaya yacho yaakutinzwisa mudumbu kuti tinzwisise kuti our people safe even if they are voted into those positions. nematreti arikuitwa nana mashakada haya tinomira here how safe are our people. So we want the legal dimension of it. Chirikunyanya kundibhohwa inini ndechekuti why is it that wano MDCT warikupiwa that latitude yekuti waite zvavanoda? Why should they be given that room yekuti waite zvavanoda over other political parties? Are we the enemy in Zimbabwe? Is the CCC the cause of the suffering yevanhu vari muZimbabwe? We have got an enemy which we must fight. And the enemy is ZANU-PF.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Voice of America nasi iri kupemberera kusvitsa makore makumi masere kubva zvayakaparurwa muna 1942. Voice of America inotopenyura kuvanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 311 million pasvondo roga roga pasi rose mumitauro makumi mana neminomwe kana kuti 47 munyika dzinoda kusvika zana kusanganisira Zimbabwe umo inotopenyura seStudio 7. Zvirongwa zveVOA zvinoburiswa pamasaisai anosanganisira maredio, materevhizheni, nharembozha nemadandemutande pasi rose. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari muteereri mukuru weVoice of America vaFrank Guni avanoti nepenyuro iyi yabatsira zvikuru kuwanisa vanhu mukana wekunzwa nhau dzakaringana.
Kuru nukuti tikatarisa nhoroondo yeVoice of America kubva kuna 1942 kwayakatangira inepfenyuro inobatsira vanhu kuti vawane mukana wekunzwa nhau nemashoko akakosha anenge akapepetwa zvine udzamu uye zviri fair, objective and professional. Saka tinozvikudza chaizvo.
Totarisa kuti nepfenyuro yeVoice of America inepfenyuro inotepfenyura kunze kweAmerica kwete muno muAmerica. Vamwe vachipomera kuti yakanangana nekushandura dzihurumende munyika idzodzo. Munoti iwei?
Tingati vanenge vachiti yakanangana nekupidigura dzihurumende vanenge vasinganzwisise mashandiro anoita Voice of America, nokuti basa rayo nderekutepfenyura nhau nekuitira kuti vanhu vasingawani mashoko akaringana kana kuti ari objective vawanewo mukana wokunzwa nhau zviri pachena dzinenge dzakapepetwa zvine unyanzvi. Uye Voice of America inepfenyuro isingatemi ine divi rayakarerekera kana mukatarisa kubva kunhoroondo yayo ingori nepfenyuro inobatsira vanhu vakawanda kuti vawane mukana wokunzwa chokwadi sezvachiri. Saka tingati vanhu ivo vanenge vasinganyatsokunzwisisa donzo reVoice of America inotobatsira kune vanhu vanenge vasina mukana wokunzwa nhau nemashoko ari kuitika munharaunda dzavo pamwe chete nemuno muAmerica zviri pachena. Uye ndingatiwo zvakare vamwe vanoti haite penyuro muAmerica kunenge kusaziva zvakanaka, nekuti ukaenda padandemutande unogona kuona news kana paterevhizheni pari padandemutande kana kuenda padandemutande uchindozvinzwira wega nhau dzenoenda kunyika dzakasiyana-siyana kunga vachirungu kana nemamwe marudzi zvingori pachena. Hazvina basa kuti uri kuno muAmerica kana uri kupfa unongodzidziwa nhau idzodzo.
Totarisawo kuZimbabwe, tinoona kuti Voice of America inotipfenyurawo seStudio 7 kuZimbabwe. Zvii zvamungataurawo zvikuru zvauyiswawo nekutipfenyura kweVoice of America muZimbabwe?
Tingati nerimwe divi Voice of America kupinda muZimbabwe seStudio 7 yakabatsira kuchenura awo zvakare vanenge vachinyenyera kuti yakananga nekupidigura dzihurumende nokuti mukaona payakatanga vanhu vazhinji vekubato redu riri kutonga rezanupi kana kuti vehurumende vairamba kutaura nevoice of america vachiti inhepenyu yevatengesi asi vakazoona mushure menguva kuti aiwaka kutori mukana wekuti vataurewo vachinzikwa nevanhu vakawanda kupfuura avo vanenge vachingonzikwa nenhepfenyu yehurumende takazoonawo kuti panenge pachimboita kupokana apo nepapo mungava muhurumende kana mune mamwe mapato vanhu vazhinji vanozodzokera kuvoice of america kuiko nekuti vanenge vachipiwa mikana yakaenzana zvisinei nekuti mwana abva mumba maviki kana kuti avakarekera divi rakate zvematongerwo enyika saka zvakabatsira zvikuru kwazvo kuti kana vanotepfenyura vari munyika nevatambi venhau kunyange vavanewo mabasa kunyangewo vadzidziri kuti nhau kana dzichitaurwa dzinozopepetwa dzoburiswa dzisina kwadzakananga vanhu vachingoziva chokwadi sezvachiri zvino zvinobatsirawo kuti kupepetwa kana kuti kutepfenyurwa kwenhau munyika medu kuve kunobudirira vachiedzawo kuti vaenzanise nemaburisirwo anoita nevoice of america
totarisawo remangwana revoice of america zvinhu zvamungatarisira kuti dai zvavandudzwa pamashandiro airi kuita pari nhasi
tingatoti semuenzaniso kana takatarisa nekumusha kwedu kuzimbabwe dezvaibvira kuti voice of america inge ichiwedzera mukana wenguva kuti vanhu vawane nguva yokuteerera nhau dzechokwadi pane nguva yakareba kana zvaitobvira kune ramangwana rinozoenda dezvaibvira kuti irambe ichitepfenyura usiku nesikati kuitira kuti vanhu vabatane nenguva sezvo taakurarama mwoya vanoti digital world yekuti nhau dzinenge zvichiitika zvinhu zvichiitika nguva iyoyo vanhu vava nemukana wekuteerera zviri kuitika nguva iyoyo saka tikawana nhau dzoramba dzichiitika nguva yega yega sezvinoita vamwe mapoka anenge vana CNN vana ujazira nevamwe vanoti awa rega rega vanenge vachitepfenyura nhau dzinenge dzichiitika pasi rese zvino zvinogona kubatsirawo kuti vanhu munyika dzakasiyana nepasi rese vanga vachinzwa zvinoitika kuno kuamerica nezvekuitika munyika dzakasiyana kunyanya nyika dzavanenge vagere
chizvarwa chezimbabwe vari muteereri mukuru wevoice of america vafrank guni vari parunare muwashington dc muno muamerica nestudio 7
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi zimbabwe electoral commission yoparura nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti mobile biometric voter registration phase 1 bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro uye vamwe mazana maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare nepfenyuro yevoice of america yopemberera makore makumi masere kubva zvayaparurwa muna 1942 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ndiri muwashington dc ndini jonga kandemiri tichiti mutira zvakanaka vateereri.